nera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 3, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
kuti tinzi vaKristu chikonzero ndechekuti Jesu vakatifira pamuchinjikwa uye kuti tisukwe zvivi zvedu uyezve zvakaita kuti nesuwo takanga tisina kodzero yekunzi vanhu vaMwari tikwanise kunzi vanhu vaMwari
vatenderi vechiKristu vanocherechedza zuva rekufa kwaJesu Kristu nhasi uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba wokwira Mitambo yebhora yotanga mwedzi unouya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatenderi vechiKristu vacherechedza zuva rekufa kwaJesu Kristu nhasi vachirangarirawo nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu pamwe neutongi husina kururama pasi rose. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Cheza zvara nhasi vakaungana nevamwe ndiva Clifford Chikuya ve Salvation Army vachikuya vachizvara nhasi rakakoshera mutendi wese nekuda kwekuti kufa kwaJesu Kristu kwakaita kuti vakwanise kunzi vana vaMwari uye kurarama kwavo kuchikonzerwa neropa raJesu
kuti tinzi vaKristu chikonzero ndechekuti Jesu vakatifira pamuchinjikwa uye kuti tisukwe zvivi zvedu uyezve zvakaita kuti nesuwo takanga tisina kodzero yekunzi vana vaMwari tikwanise kunzi vana vaMwari
Vachikuya vachikunyange vasina kuungana sezvavanotarisira nevamwe nekuda kwechirwere cheCovid-19 vati zvakanaka kuti vanhu vazvichengetedze kwete kungomirira kuchengetedzwa naMwari ivo vasina zvavari kuita mukuzvichengetedza.
Isusu takuona kuobserva maCovid-19 regulations. Tiri kutesta vari kupinda, tiri kumaintaina social distancing, tiri kumaintaina even the size of the crowd iripo kuitira kuti tichengetedze utano nekuti hatingati Mwari vanongotichengeta chete tisingazvichengetedzewo.
Mumwe mutendi weAnglican Church amai Justina Goredema vachizvara nhasi vanorirangarira sezuva ravakafirwa naJesu.
Zvara nhasi rakatikoshera pakuti ndo patinorangarira rufu rwaJesu Kristu. Takatifira akanunura kubva muzvivi zvedu. Saka paakauya kuzotifira ndo patirikurangarira nhasi.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vachizvara nhasi riri kupembererwa nevanhu vakawanda vari muZimba nokuda kwechirwere cheCovid-19. Asi vati izvi hazvishamise nekuti Paseka kana kuti Passover yekutanga yakaitwa muZimba apo vana veIsraeri vakazviita vasati vabuda kubva muutapwa kuEgypt.
Nokuti iyo Paseka yekutanga vana vekwaIsraeri vachiti kunogwa kubva muEgipita vakaiita mumwe nomumwe muZimba dzavo kuzva kwavakaita Paseka yekupedzisira muEgipita vakaita mumwe nomumwe muZimba dzavo. Saka hazvisi zvinhu zvitsva zvirimo munhoroondo yechiKristu netsika dzechiKristu kuti zvinogona kuti vanhu vange vachiita Pasika yakadai vari mukati medzimba dzavo.
Reverend Mutata vachizvara nhasi rakakoshawo nokuda kwekuti kufa kwaJesu Kristu kunobatanidza vanhu kuti vawirirane uye kubatanidza vanhu naMwari. Vatiwo kana vanhu vachirangarira zuva iri vanofanirwa kurangarira nyaya dzekumanikidzwa kufa kusina tsarukano uye nyaya yeutongi husina kunaka munyika dzakawanda.
Uye zvirakakosha kushira vanhu chero vasiri vaKristu nenyaya yokuti kana tsirangarira nyaya dzekumanikidzwa kufa kusina tsarukano nyaya yehutongi kusakarurama mukati menyika dzese vanoti kana tsirangarira zuva irori nezvimwe zvezvinhu zvatinofunga nenyaya yeGood Friday.
Mumashoko avo ezororo reEaster, mutungamiri weMGC Alliance uye vari mufundisi vaNelson Chamisa vati nguva ino ngaive nguva yekuwana tariro pakufa nekumuka kwaJesu uye kuti nyika irambe iri mumaoko aMwari.
Saka tirikuona kuti Easter iyoyi inoratidza simba raMwari, inoratidza rudo rwaMwari, inoratidza chipo chaMwari chatakapuwa chimwanakomana wake Jesu Kristu. Isu sevenyika tirikuti teteramba takangosumaka mumaoko aMwari, nyika izvarwe patsva, Zimbabwe to be born again.
Vachamisa vati vanhu vanofanirwa kuremekedza rudo, kuwirirana, kunzwirana tsitsi, kusaitirana utsinye, kusashungurudzana, kusarovana uye kusashorana. Vati vanhu vanofanirwa kubatana kuitira kuti nyika ifambire mberi.
Nyika ive inoremekedza kudanana, rudo, rugare, runyararo, kunzwira vamwe tsitsi, kusaitirana utsinye, kusasungana, kusazvindikitana, kusarovana, kusavengana, kusanyombana nekushorana. Nyika itarise kumberi kuti tivandudzane nokuzvanza zvinogezana. Tiripi nekupimbira gumbo rimwe chete. Ngatibatanei pamwe chete sevana veZimbabwe, tiendese nyika yedu mberi, tigadzire zvinoda kugadziriswa.
Vachinyorawo padande mutande ravo reTwitter, mumiriri weNorton muparamende vatemba Muliswa vakurudzira vanhu kuti vachengetedze mitemo yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vachiti nzendo dzive shoma sezvo chirwere cheCovid-19 chisiri pazororo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakomekedza svondo rino kuti mitemo yekudzivirira chirwere cheCovid-19 itevedzerwe. Vadzidzi vezvikoro zveboarding vakanzi vagare muzvikoro zvavanodzidza uye vakakurudzira vanhu kuti vagare mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kuchirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende inoti vanhu vakawanda munyika vave kuenda kunobayiwa majekiseni ekudzivirira chirwere cheCovid-19 uye inoti zviri kune veruzhinji kuti vatsigire chirongwa chekuti munhu wese abayiwe nhomba. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Nyange hazvo vashandi veutano, vashandi vehurumende pamwe neveruzhinji vakambozivisa kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19, zvinhu zvachinja uye vakawanda vave kubayiwa nhomba iyi kuzvipatara zvakaita separenyatwa neWilkins, uko kuri kubayiwa vanhu. Pave nemitsetse yakareba yevanhu vari kubayiwa nhomba iyi. Makirinika akawanda ekanzuru muHarare aveo kubaya vanhu nhomba iyi. Uye Studio 7 nasi yaona vanhu vakawanda vachibayiwa nhomba iyi mumisha inogara vazhinji yakaita semufako senembare. Mumwe abayiwa nhasi vahunizarira Dongo vati vaona zvakakodzera kuti vazvidzivirire kubva kudenda iri uye vakanzwa nezvechirongwa ichi. Pane penyuro yeStudio 7.
Irini ndakanzwa paStudio 7 nemedio imwe pandakatanga kunzwa paStudio 7.
Mukuru anoona nezvedenda reCovid-19 mumahofisi emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, Dr. Agnes Mahomba, vati vanofara nezviri kuitika uye izvi zvinotevera zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa nehurumende zvekushambadza chirongwa chekudzivirira kupararira kweCovid-19. Dr. Mahomba vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuita zvese zvainokwanisa kuti munhu wese anoda nhomba yeCovid-19 abayiwe uye vati zvasarira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba iyi.
Sekutanga kwetakaita handiti makawana vanhu vachipofunga kuti avanhu vanenge vasiri kuda asiona zvazoitika manje. Saka zvaakutodhipenda nemacommunity. Isu tapakura chirongwa majekiseni nawo tiri kuramba tichitenga, tiri kutaura tichina tsao, tichinongotaura nezvazvo kuti ndo aim yedu iyoyo. Zvasara kune isu mhuri yeZimbabwe kuti tikatora zvatiri kupakurirwa tingatadza nei kusvika kwatinoda kuenda.
Mashoko aDr. Mahomba anouya mushure mekunge gurukota rezvemari vamutuli Ncube vakazivisa nezuro kuti hurumende yakaunganidza zana remamiriyoni emadhora ekuAmerica ekutenga nhomba yekudzivirira COVID-19. Vamwe vakati hurumende ichatenga nhomba miriyoni pamwedzi wega wega kudzamara vanhu mamiriyoni gumi vabayiwa. Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati ichokwadi kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa hwakwira, vachiti veruzhinji vave kuona kuti hapana dambudziko rakawira vanhu vakabayiwa nhomba iyi pakutanga.
I think vanhu vangoweya maoptions avo kuti kubayiwa nokusabayiwa chiri nani ndechipi, beta ningoisa machances angu panyaya yekubayiwa kudandikangodzivirirwe nekuti chirwere chichiripo ichi. So hapana chaizvaizvo chandingati ichi ndiyo chandandanzwa kuvanhu chiri kuvapa confidence. Chimwe chogona kunge chichingoita kuti manhamba akwire ndechekuti zvino vavhura vavhura vapa phase two, saka catchment yacho yakurawo kudarika zvayanga iri paphase one
Dr. Madzore avatiwo unogona kuva mutoro mukuru kuti hurumende ibate chinangwa chayo chekubaya vanhu mamiriyoni gumi.
Panoda munana chaivo kuti tiibate by year end. Tokutanga kuuya kuri kuita mavaccines acho anenge ari kuuya zvishoma nezvishoma. Chechipiri parate yatiri kubaya nayo iyi kuti tisvike 10 million by year end handifungi.
Mutungamiri werimwe remasangano anomirira madhokotera anoshanda akazvimirira Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuti vanhu vave kutambira nhomba yecovid-19.
Tino munoona hurumende yazenge yavezvera inonzi health education, tiri kuona nemumamupepa nhau tiri kuona nepamaredio pematv paitaurwa nyaya yekunge ndi anobayiwa ine anobayiwa plasi iyo vanhu vanoshambadzawo kubayiwa ukokoko vanga vati wandei zvakonzera kuti advocacy yacho inga tikarusha vanhu vachitanga kundobayiwa. Zvakare
kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba huri kukwira, dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti Zimbabwe inofanira kubaya vanhu zviuru makumi matatu nezvitatu kana kuti 33,000 pazuva kuitira kuti ikwanise kubaya miriyoni imwe chete yevanhu pamwedzi wega wega kwemwedzi gumi inotevera kuitira kuti inge yakwanisa kubaya vanhu mamiriyoni gumi. Zimbabwe yakapa mvumo yekuti munyika mushandiswe nhomba ina dzinoti Sinopharm neSinovac dzekuchina, Covaxin yekuindia neSputnik V yekurussia. Nhomba dzave munyika iSinopharm, Sinovac neCovaxin. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru gumi nemazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 10,796 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 nezuro, kuchitiwo vamwe zviuru zviviri zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 2,631 vachibayiwa nhomba yepiri. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru makumi masere nezvinomwe zvine mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 87,791. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri hwakasvikawo pazviuru gumi nezvinomwe zvine mazana mashanu negumi nevatanhatu kana kuti 17,516. Kukwira kweuwandu hwevanhu vave kubayiwa nhomba kunonzi nenyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain Dr. Matthew Nyashano kwave kukonzerwa nekuti vanhu vave nechivimbo nenhomba iyi. Dr. Nyashano vanoti mushure mekuona kuti vakatanga kubayiwa nhomba havana matambudziko avakasangana navo, vamwe vave kuonawo kuti haina dambudziko. Asi vanoti kuti nyika ikwanise kusvika pamamiriyoni gumi airi kutarisira kubaya, hurumende inofanirwa kusimbaradza nyaya yekushambadza nhomba iyi uyewo kuisa makiriniki ekubayira vanhu nhomba mumatunhu ose zvikuru ekumaruwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Vanhu vanombomirira kuti katimbira akatobayiwa nhasi nyika achiri kufamba here? Saka iye zvino vakuonawo kuti vanhu vakabayiwa vaivaya vanongoripo, saka vanhu vanopinda vachiwanda. Hurumende ikangooda zvinhu zvakatopuruzhiwa kare zvakashandiswa kumwe zvinozikanwa nevanhu, vanhu vanozara vachinobayiwa. Saka ikoko yekuchina iyoyi vanhu vaitongomira kuona kuti hakune here anorwara kana kuti anofa. Ende inonetsa kuti vatange vanhu kunge vachimhanyira vachiita ikoko. Ndo zvimwe chete zvatinotaura izvo, kuti kana muchida kuti zvinhu zvenyu zvifambe nekukurumidza muchibaya vanhu nhomba, torai zvinhu zvaakuzikanwa pamaketi, torai zvinhu zvaakamboshandiswawo kune dzimwe nyika zvikaonekwa kuti hazvina njodzi muutano hwevanhu.
Ko panyaya yekushambadzwa kwenomba muri kuonawo sei? Tingati here kukwira kuri kuita wandu kune chekuita nekuti nomba iri kushambadzwa zvakakwana.
Kushambadza kwakanaka zvikuru munyaya yeutano, asi chimwe futi zvechinenge chiripo ndechekuti kune yatinoti availability iri kuenda here kumacommunities kana kuti iri kungowanikwa pamurewa chete. Inini ndabva uko kana kuti kwa mutoko kuzasuku dzimwena mbo ndinoda kubayiwa, asi kuti ndikwire bhazi kusvika kwamurewa handina mari. Saka chinokwanisa kunge chichikwidza vanhu vanobayiwa ndezvekuti ngatitorei vanobaya vange vachiwanikwa pese pese panogara vanhu, kuitira kuti tinoziva kuti kukwira matransporti chaiko chaiko vanhu vanonetseka, uyezve kune vamwe vanhu vanogara mukati mechakazara musina nzira dzinosvika mabhazi zvakanaka. Saka zvese izvozvo izvo zvinogona kunge zvichikonesa vanhu kunge vachibayiwa, kana kuti zvinogona kunge zvichiita kuti vanhu vabayiwe vakawanda hunge zvinhu zvichiwanikwa pato nepanogara vanhu. Izvozvo zvinozikanwa munyaya dzeutano kuti munogona kushandisa anonzi mamobile clinics. Kusina maclinics kuya kuya kunenge kune vanhu vanogara kure, kusina maclinics kuna anonzi mamobile clinics anokwanisa kufamba achiita izvozvo. Ende zvinhu zvikange zvichiwanikwa pakawanda, vanhuwo vachabayiwawo vakawanda.
Tichitarisa pazvikamu zvekubayiwa kwenhomba, tiri kuona kuti vari kubayiwa nhomba yechipiri vanenge vari kuramba vaine kaushoma, tichienzanisa nevari kubayiwa nhomba yefirst dose. Munoti
zviri kuitika izvozvo ndezvekuti panotanga kubayiwa vanhu vanotanga vachitya vachinotarisa, ende ipapa pavari kutarisa kuona kuti iye akanobayiwa second dose haana here kana kuzombonetseka netseka. Izvi zvino zvinoita kuti vanhu vange vachiwana confidence muvaccine ichingoenda ichingoenda. Munozviziva imini kana munhomba zvaiitika kuti vanhu vakambotanga vachitiza nhomba, kachikoro chaitovharwa pasina kuuya vana nekuti paizouya mota kuzobaya vanhu nhomba, asi vanhu vakazopedzisira kuona kuti vaive vakabayiwa nhomba havafi, vanhu vakatangawo kuwanda. Saka izvozvo ndo zvinhu zvinowanza kushanda zvinoitika.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa zveutano paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu vari parunhare kwakare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, hurumende inoti vanhu gumi nevana kana kuti 14 vakawanikwa vaine COVID-19 nezuro, uyewo hapana munhu akafa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga hwakasvika pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana masere nemakumi mapfumbamwe nematanhatu kana kuti 36,896. Uwandu hwevanhu vafa hwakaramba huri pachiuru nemazana mashanu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 1,523, kuchitiwo vanhu vari kurwara vari muzvipatara vaive makumi matatu nevana. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mashanu nemumwe chete vafa nhasi muTaiwan mutsaona yechitima yaitika. Vanhu vanodarika zana vanonzi vakuwara apo chitima chabuda munjanji mushure mekubondera pamotokari. Vakuru vakuru muTaiwan vanoti tsaona iyi ihombe kudarika dzimwe tsaona dzechitima dzakamboitika munyika iyi. Makambani emuAmerica akawanisa vanhu vatsva mabasa zvanga zvisingatarisirwe mwedzi wapera. Izvi zvinonzi zvabatsirwa nekubayiwa nhomba yeCovid-19 kuri kuitwa vanhu pamwe nemari yakadirwa nehurumende yekubatsira makambani ari kutatarika nepamusana peCovid-19. Vanhu zviuru mazana mapfumbamwe negumi nezvitanhatu kana kuti 916,000 vakawana mabasa muna kurume. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti kubva musi wechipiri 6 kubvumbi nhengo dzaro dzichange dzave kushanda mazuva matatu pasvondo, anoti muvhuro, chipiri nechitatu chete dzisingaende kubasa nemusi wechina nechishanu. ZIMTA iyo yakapinda mumusangano wane zuro iri pasi peZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions inoti yatora danho iri zvichitevera kutadza kuwirirana pakati pehurumende nevashandi vayo kwakaitika nezuro mumusangano wekuzeya nyaya dzemihoro nemari dzekubatsirikana weNational Joint Negotiating Council. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZimta wa Goodwill Utaderera vanoti vazivisa nengo dzavo kuti vakaramba kutambira zvakaiswa patafura nehurumende. Hurumende inonzi yakati yaikwanisa kuwedzera mihoro yevashandi vayo nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana inova mari shoma pane iri kudiwa nevashandi vehurumende. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima kuri tinzwe divi ravo. Asi vachitaura neStudio 7 marimwe zuro, vaMavhima vakati hurumende yakazvipira kugara pasi ichikurukura nevashandi vose vehurumende kuitira kuti zvinenge zvichinetsa zvigadziriswe. Tanonoka wande weStudio 7 abata vataderera kuti tinzwe zviri kurongwa neZimta.
Parizvino tabvumirana kuti tinongosevenzawo mazuva matatu pasvondo, mamwe mazuva tinenge tisingaende kubasa. Havana kutipa deti nekuti izvo vachazodzoka kwatiri rini. Saka nekudaro ana normal circumstances tinowanzoziva kuti panopera musangano panobva panzi deti remusangano unotevera ndirini, zvino ivo havana kutipa. Saka nokudaro tabvumirana kuti isu ngatimbomirai kana vazotideidza zvetikakurukura vakawedzera toita mamwe mafungiro anoita kuti tiwedzere mazuva ekuenda kubasa.
Ko bazi rezvedzidzo mambotaura naro here pamusoro pechinhano chamatora ichi vati chikwamuri?
Takabvira kare tichingotaurirana, uyezve takatombovatumira gwaro rataiti imimiwo. Zvakanaka kuti mutibatsire kunyengetedzana nemushandirwi wedu kuti tiwedzerwe mari. Zvino iye mushandirwi wedu inova ndiyo Public Service Commission vakaramba vongomirira kuti zvikoro zvivhurwe vasingadi kutaura nesu. Saka iye zvino zvikoro zvavhurwa votideidza, hapana chavanouya nacho chakatsarukana. Isu tichizviziva zvedu kuti kune vamwe vavari kupa mari dzakaringana kupfuura dzedu sehurumende. Saka isusu tiri kuti kwatabvira kwarepa tichingotaurirana zvose kubazi rehurumende noku Saka isiri kuti takasununguka zvakare kuti vatideidze tirambe tichingotaurirana kusvika tasvika patinowirirana, chikuru kuvandudza mari yacho kuti ikwanewo zvekuti mhuri dzedu dziwane chekudya, dzokutiwo kana tichienda kumabasa tiwane zvekupfeka, tikarwarirwa vana vawanewo zvokurapiswa nazvo kana nesu. Tiendesewo vana vedu kuzvikoro. Zvese izvozvo matanho atakatokurukura kare nehurumende kuti ndo zvatiri kutarisira kuti zviti.
Vana vechikoro munombovafungavo here musati matora matanho akadai?
Vana vechikoro ndivo vatinofunga zvakanyanya. Saka takapa hurumende mukana wekuti ngatitaurirani. Isusu seZimbabwe Teachers Association takati zvikoro ngazvivhurwe. Kune vamwe vakati ngazvisavhurwe, but nokuti isu taifunga vana vechikoro zvakanyanya nenguva yavakarasikirwa nayo yokudzidza, takati aiwa hama dzangu ngativhurei zvikoro kuitira kuti hurumende izvione kuti tinoda zvikuru kubatsira vana.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZimuta ava Goodwill Utaderera vachitaura vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7 vari kuChegutu. Makateerera kuStudio 7 chirongwa chamuri kupakurirwa neni Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Munhau dzemitambo, sangano rinotungamira nhabvu yepamusoro rePremier Soccer League razivisa zuva richatanga mitambo yenhabvu mushure memwedzi gumi nemishano kusina nhabvu munyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabva kumukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele razivisa kuti mitambo yemwaka uno iri kutanga musi wa15 Chivabvu. VaNdebele vati vapa zvikwata zuva ranhasi kutanga gadziriro, asi pasina mitambo inotenderwa pakati pezvikwata zvemugungano iri kusvika makundano atanga. Izvi zvauya kwapera gore nemwedzi inoraudzira nhabvu yakapedzisira kutambwa munyika nemhaka yekutya kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Aimbotambira Dynamos Stanley Chirambadare anoti Zimbabwe yange yasaririra zvikuru nedzimwe nyika munyaya dzenhabvu yemumusha.
Bhora rinofanira kuti tadzoka, tofanira kutamba bhora. Bhora rinotamba iri kana tichitamba tinenge tichitamba tichitarisira kuti kana tasvika kumberi uko tinenge tichizotamba nedzimwe nyika dziri kunze. Saka kana dzimwe nyika dzakatanga kutamba kare, isusu takanguti vavava. Petinozosangana nadzo tinodyiwa zvachose. Saka tinofanira kutoti titopindawo mukutofanotamba kutoti mabhora etinotamba tichipraktiza kuti tisangane kutamba nedzimwe nyika. Asi zvinotangira kumumba, inonzi charity begins at home. Totanga kumbotamba tega, tichitsvaga vanogona vachona. Then tozodi. Saka ndinoti bhora ngarichitotanga kutotambwa zvechokwadi, ndinosapota muizvozvo.
Asi zvikwata zviri mugungano iri zvati zvichatanga gadziriro nechipiri svondo rinouya. Kwapera zororo yeEaster iyo yatanga nhasi. Asi mumwe muteveri wenhabvu vatatenda muchena havasi kufara kuti mitambo iri kudzoka musingatenderwe vatsigiri munhandare.
Ndinofunga kuti bhora remuZimbabwe kuti ridzoke rotofanira kutambwa mutori nevanhu because kuti ritambwe musina vanhu hazvibude. Because my team is unsurvivor. Nekutora mari pageti. Kuti mutambo musina vanhu hazviti.
Zvikwata zvichakwikwidza zviri mumapato nemapato muBulawayo, Harare, Mutare nezvishavane. Caps United, Dynamos, Herentals, Yada, Harare City neZPC Kariba dzichange dziri muHarare. Bulawayo Chiefs, Bulawayo City, Chicken Inn neHighlanders dzichange dziri muBulawayo. KwaMutare kuchange kuine Black Rhinos, Cranbourne Bullets, Manica Diamond neTenex dzichibatana neFC Platinum ngezi Platinum Stars, Triangle neHwahwa idzo dzichange dziri kuzvishavane. Zvikwata zvichapedza zviri pamusoro muguta rega rega zvichasangana masemifinari. Zvikwata izvi zvakatopedza kare kunyoresa vatambi vazvo vemwaka uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika muzororo reEaster pamwe nezviri kuitika munyika. Takatarisa dambudziko reCOVID-19. Mechanic Manyeruke and the Puritans. Ichiuya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai mbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vatenderi vechiKristu vacherechedza zuva rekufa kwaJesu Kristu nhasi. Uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba hwokwira. Mitambo yebhora yotanga mwedzi unouya munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti muve nezororo reEaster rakanaka.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mugela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 2 kuMabasa 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngokubonibholo e-small sitok endekade kule queue abantu befukumile ngokunenge bezohlatshwa. Ngithemba abantu bazafukuma bezohlaba sibili sebebonde ukubana i-vaccine ibesizo ngoba athi besibona abantu beshaba saqasela babona bona o-vice president behlaba sazobona u-president labo sebeshaba.
Idolobho lakoBulawayo namhla laze sekuthi amakilinika alo abalisa eluveve phelandaba mzelikazi lenkulumani avuliwe ngaleli ikhefu lephasika kulabo abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
Ngalesi sikhathi se-COVID kube nzima kakhulu, bekumele ukuthi kube lama-conference amaningi, kodwa ngenxa yokuthi kunqunyiwe ukuthi abantu bebebalutshwana njalo lokuvikela ukuthi lo mkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi amabanja amaningi ahlangana ebulenjini.
Amakholwa esiKristu aweZimbabwe lonyaka akhala izimathonsi ngokwehluleka ukuhlangana engamabandla apheleleyo ngephasika kulandela ukuhlasela kwe-COVID-19. Kuhlelo Woza Friday kuleviki silomculi wengoma zokholo u-Abednego Skhosana onguye esithakazelela ikhefu lephasika sikwetshise naye. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle bathi ngokutshona kwelanga layizolo inani labantu abakade sebehlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 e-vaccine eZimbabwe liselingizinkulungwane ezingamachumi aphose afike ayisithiyagalolunye 87,791 kuthi asebehlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezingamachumi aphose afike amane 36,896 labulala abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1523. Ukunjalo nje idolobho lakoBulawayo namhla lazise ukuthi amakilinika alo abalisa eluveve phelandaba mzelikazi lenkulumane avuliwe ngaleli ikhefu lephasika kusukela ngehola lika 8 o'clock ekuseni kusiya kulika 12 o'clock emini ukwenzela ukuthi abantu bayihlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Ukansela Phoebe Msipha weluveve othi uhlatshiwe lijekiseni izolo ukhuthaza abahlali baleli dolobho ukuthi labo behambe bayekwamukela lo mjovo.
Mina ngilethemba njengokubona ivolo e-small sitok endekade kule queue abantu befukumile ngokunenge bezohlatshwa. Ngithemba abantu bazafukuma bezohlaba sibili ngoba abantu sebebonde ukubana i-vaccine ibesizo ngoba athi besibona abantu beshaba saqasela babona bona o-vice president behlaba sazobona u-president labo sebeshabile sabona ukuthi hhayi engakade vele njengoba u-president wathi wathi wena ungubani sazibuke thi nakulese ngobani esinekele ukuhlaba ngoba ngingaomela abantu anti lezele lawo sebeyisibonile uhlatshwe ngoba xa ungenzanga abantu asisezelile lokukhuthaza ukuthi behlaba bathi kathi uyangikhuthaza ukuthi ayihlaba yena engahlabanga. So hhayi ngithemba abantu bazafukumela phansi phezulu. For namhlanje angazi ngisendeka abantu about 50 or 70 akade hlalako lami ngizibhotela nje njengokhasla sezikhona i-four yami namhlanje yodwa lami ngikhona ngangemsebenzini wami.
Mhlawumbe belibona indwendwe emadolobheni emalokitshini ke njengawona la amakliniki aweluveve awephelandaba langaphi bona ingani abantu bengahamba ngobuningi babo ngaleli khefu lephasika.
Okukhona engingakutsho ukuthi la ngani ninzi bengingagabaneli ukuthi inganamhla kovuliwe emakliniki sengigamzela kulichifu namhlanje akuvulwanga. So engingakutsho ukuthi lami-ke sengingabakhuthaza-ke abantu imfeitini zangiyandlula khona kusasa ngoba zaqala kule ndawo nge ngiyikhangele luvezi lapho ukuthi ingakunjani ukuthi abantu bahamba ngokunele babo yini ukuyahlatshwa. Ngithemba zadlula khona engingama-leven o'clock khona ngale siyakhangela nje amakhiwu from bese ngizakuya-ke lapho lami sengikhuthaza abantu bona hhayi ngale mboni lesekile abantu bahlaba akula problem.
Uhulumende uluphethe kuhle yini udaba lolu lokuhlatshwa kwabantu?
Hayi mina ekuboneni kwami ngibona ingane uhlelo luhambe kuhle sikile ngendlela enhle ngoba siyabona kakhulu kumarediyo kukhulume la kuma-TV kumenyezele yonke indawo ukubona abantu abahambele njani beyihlatshwa. Bona ingane isikile akula lapho kufikele khona yonke into iyenziwe ngendlela ephakemeyo abangala ama-TV labo anti kule-word of mouth njalo kuzithinda njengama-cancer sesihamba sesimemezela lakho konkana kuyaphathisa mbona ngani hhayi
lowo ngu-Councillor Phoebe Msiphaka Ward 9 eLuveve ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Amakholwa esiKristu aweZimbabwe elonyaka akhala ezimathonsi ngokuhluleka ukuhlangana engamabandla apheleleyo ngePhasika. Kulandela ukuhlasela kwe-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Lonyaka njenganyakenye ukunanzwa kwePhasika kwehlukile kungenxa yemigoqo eyethulwa nguhulumende elandela iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization yokumelana le-COVID-19 eziyalisa abantu ukubuthana bebaningi. Umfundisi uSaint Sibanda uthi i-Easter likhefu eliyinsika yamakholwa amaningi.
Isikhathi se-Easter siqakathekile kithi amaKristu ngoba isikhathi lapho esikhumbula ukufa lokuvuka kukaJesu. Ivangeli lethu lonke lime ngasonesi sikhathi. Ngakho-ke ngalesi sikhathi se-COVID kube nzima kakhulu, bekumele ukuthi kube lama-conference amaningi, kodwa ngenxa yokuthi kunqunyiwe ukuthi abantu bebe balutshwana njalo lokuvikela ukuthi lo mkhuhlane we-COVID ungagcini umemetheka. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi amabandla amaningi ahlangana ebulenjini.
Zilinet Dube olikholwa lesiKristu uthi ziningi indlela zokunanza iPhasika abantu bengabuthananga.
Kuqakathekile ukuthi amaKristu ngesikhathi lesi se-Easter nxa behlangana ukuze bebe lama-services bananzelele ukuthi khona bayalandela umthetho ofakwe nguhulumende ukuthi abantu abedlulisi inani labantu abangu-50. Singaba-complacent kungaba lula ukuthi khona umkhuhlane wobhubhane ungasabalala. Siyakhuthaza abantu ukuthi khona even as they celebrate bananzelele imithetho le efakwe nguhulumende. Bengasebenzisa ama-platforms ade sebenziswa ngesikhathi se-lockdown anjenge-Facebook Live, anjengama-Zoom.
UMnumzana Ngqobizitha Donga uvumelane loNkosikazi Dube.
Sikhuthaza wonke amabandla ukuthi elandele izinqabelo ezifakwe nguhulumende okubalisela i-social distancing, ukugqoka amamaski nokusanitizer indawo zonke abangenela kizo. Abantu bamabandla bezame ngazo zonke indlela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
UDonga uthi amabandla okholo lesiKristu alakho ukuba lenkonzo zama-services amaningi ngelanga.
Amabandla nxa efuna ukufinyelela abantu babo endaweni ezihleneyo abangakwenza ukuthi bebe lalokhu kuthiwa ngama-staggered services. ekuseni bebiza abanye abantu, enyini bezanye abantu, ntamba mabizanye abantu.
Kulandela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 yakenye, inhlelo eziningi emhlabeni jikelele okugoqela laseZimbabwe ziphazamisekile ngoba kube le migoqo enqabela abantu ukuba bahlangane bebaningi ukuze igcikwane lingamemetheki lula. Le yiphasika yesibili ukuphazamiseka ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19, kodwa lo nyaka kube ngconywana ngoba uhulumende weZimbabwe ekethise iziqondiso zokubuthana kwabantu, evumele ukuthi amabandla bangabuthanisa abantu abangamashumi amahlanu sikhathi sinye. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namuhla siqhubekela phambili sikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elamariga lokhu likhokhela ekubeni lenani eliphezulu kakhulu emhlabeni jikelele labantu asebefunyene bele COVID-19 kusukela laqhamukayo nyakenye. Sebeyizigidi ezedlula ezingamashumi amathathu lengxenye, 30.5 million. Leli gciwane labulala abedlula ingxenye yesigidi, 553,000. Kubika abekolejini ele Johns Hopkins University. Amagqwetha avikela umpolisa omhlophe uDerek Chauvin othonisa icala lokubangela imfa yensundu uGeorge Floyd ngokumkhama ngedolo okwemizuzu phose elishumi, wavaleka ukuphefumula eMinneapolis kwelemelika nyakinye. Aqhubeke edinga izikhece angazisebenzisa ekubalekeleni icala, bezama ukumchaza uFloyd njengomuntu owayengaziphathi kuhle njalo ethatha izidakamizwa ezingabe zabangela imfa yakhe hatshi nguChauvin. Ugatsha olubona ngezisebenzi olelabor kwelemelika lubikwa ukuba ngenyanga edluleyo kambimbitho kudalwe imisebenzi ephose ifike isigidi 916,000, okulinani eledlula okuphethwe kabili kulele nyanga kanhlolanja. Kulinani njalo ebelidlalela kuleso silinganiso okwenyanga ezinhlanu zokucina ngomnyaka odluleyo ka-2020. Umkhokheli wamalunga awedale le-Senate awebandla lama-Republicans, u-Senate Minority Leader Mitch McConnell ufunga ukuphikisa umthetho ongakhokhelela ekusungulweni kohlelo lokwakha isizwe olubiza ama-trillion edlula amabili amadola, 2.3 trillion dollars, ngumongameli Joe Biden welemelika. Inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eZimbabwe Teachers Association, Ubumbe Zimta, ithi kusukela ngeviki ezayo amalunga ayo azakuya esikolo kathathu kuphela ngeviki ngoba amatisha la engela mali eyeneleyo oyokuya emsebenzini okwamalanga amahlanu. Lokho kuvunyelane ngemva kokuba inhlanganiso le ibe lomhlangano lohulumende othembise ukukhuphula iholo labo ngesilinganiso esincinyane. UChris Gande weStudio 7 uxoxelwa nobhala jikelele wenhlanganiso yeZimta, umnumzana Richard Gundane, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ikhonoko kuzaphazamisa indaba yokufundisa ezikolo ngoba imali esiyithola njengababalisi kayikwani, kayenelisi ukuthi umuntu aye emsebenzini okwamalanga amahlanu. imali ebhadalwa nguhulumende ikwanise ukuthi ababalisi basebenze okwamalanga amathathu kuphela. Sibe sibacebisa sithathe isikhathi sonke umnyaka uqalisa sibacebisa ukuthi kuqakathekile ukuthi izikole zinakavula igaba lwemali oluholo lulungiswe kodwa kukhanyangani imali vele ababuya layo ingasikhuluma kayikwanisa ukuthi
manje yena uhulumende limazisile na?
Yebo, uhulumende uyakwazi khonokho. Ngoba sivula izikole, sikhulumile thina sathi hayi siyavuma ukuthi izikole zivule. Ngoba lathi umsebenzi siyawuthanda kakhulu. Lathi siyafisa kakhulu ukuthi abantwana baqhubekele phambili ngezemfundo yabo. Kodwa into esikhona khathesi ukuthi imali esiholayo kayikwani. So thina nxa sikhangele imisebenzi yama-ministry atshiyeneyo sibona ukuthi kasinankinga enkulu nxa ukuya emsebenzini yi-ministry ya-primary le-secondary education. Inkinga ekhona kathesi isivela kwi-employer wethu ongu-public service commission kumbe uminista we-public service and social welfare. The ministry taxes money. Kumele ke ukuthi imhlelo lama programs abe Ministry of Primary and Secondary Education ancedise aphathise ngaso sikhuluma ngezezimali ukwenzela ukuthi i-back to school yangkhona ingasoze iphambanisile. So thina umsebenzi siyawufuna njengababalisi sifuna ukuthi sifundise abantwana bethu kodwa imali yangkhona okumele ukuthi incedise ukuthi yonke into le ingenzakale. Iyo engakasayivezanga ukuthi ibe khona.
Manje njengoba kulezinye njalo inhlanganiso zamatitshala zona ziyavumelana yini lani kumbe sizabona abanye besiya emsebenzini abanye malanga wonke abanye bengahambi?
Hayi, thina sikhuluma siqondane le-Zimbabwe Teachers Association. Abanye angazi ukuthi baza kuyenza njani ngoba abanye abaningi vele kasikazi ukuthi kanti bavela ngathi baya ngathi. So kasoze sikhulume ngabo.
Lo umnumzana Richard Kondane unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimbabwe Teachers Association kumbe ZIMTA. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eSegway Room.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Okwamanje sike sizwe abanye bekhuluma lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela inkundleni yokuxhumana eFacebook ukhasi le-VOA Ndebele.
Salibonani, salibonani, ngiyalibingelela abasakazi bakaStudio 7 abahle elisikhiphela indaba ezinhle kangaka. Ngiyabonga kakhulu kakhulu umsebenzi omuhle liwenzayo, liqhubeke lisenza kanje. Lisikhiphela izindaba eziliqiniso njalo eziqotho. Siyakhala singabantwana beZimbabwe ukuthi ilungelo lethu lizaze lihlonitshwe nini. Ngoba lapha ekhaya lakithi eZimbabwe wakuvunyelwa ukuthi uyenze intando yakho. Khangela kathesi sakhetha abantu ePhalamende besimele under i-MDC kodwa bayasuswa ngentando engasiyo yabantu ababakhethayo. Kodwa siyacela ukuthi esihlonitshwe. Loba kunzima, loba kunjani, sizaqhubeka siloke sisekela ngoba sikwazi ukuthi kunzima, ilungelo labantu kalihlonitshwa eZimbabwe. Kodwa besicela ukuthi sike sihlonitshwe. Okhulumayo uPeter M. Dlovu ngise-Plumtree ngokokuhlala eMango District. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7. Kahle kahle bengifuna ukuthi kengiphawule lapha ngokuncane lapha. Ngabakhokheli bamabandla akithi ngapha eZimbabwe. Abakhokheli bamabandla akithi ngapha eZimbabwe bagijimisa ukudla imali, abakhangeli ukuthi ilizwe limi njani. Ungakhangela isikhathi esiningi bahlala bephikisana ngokuchothozana, kuphela ukuchothozana, ilizwe lokhu lisifa. Izwe lokhu lisifa, lisiya phambi ngoba lokhu bechothozana, bechothozana. Kuphela kudilizwa ongamaphathi, kuhlanyukwa, kubunjwa ongamaphathi ongaqedakaliyo. ilizwe lisifa esicela ukuthi shiwa abantu bakithi beke bebe lengqondo yokwakha ilizwe beke betshiyana lento zepolitics lezi zokuthona bechothozana lezokuthanda imali beke betshiya lokuthanda imali imali yebakhathazayo ukuthi umuntu wakhona ufuna ukuba mkhulu every time wonke umuntu ufuna ukuba mkhulu sonke singaba bakhulu kathi kuzahamba
laba ngabanye abakhulumela uGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilithulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi VOA Ndebele. Kuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo uAbednego Skhosana onguye sithakazelela ikhefu lephasika sikwejiselaye. Asizweni ixoxalo Ezra Chisasanda we Studio 7.
Sikukhefu lephasika kunjenje kuba kuhle ukuthi sijabulele lolu suku ngomculo wengoma zokholo. Siphethe uAbednego Skhosana yena ufuna ekobulawayo udabwe ngaphi yena?
Ra ematopo ezintabeni esigabeni seGulathi ucula ngiqale ngincane kakhulu. I remember evele ngihlabela kuma-church choirs, ngihlabela sesikolweni kuma-school choirs, senza ama-competitions lapho. So talent enilandzele ukuthi ngisukela lo kathana kakhulu sesemncane. So ngabona ukuthi ngcono ngiqhubeke ngale talent. So yikho-ke ukuqala kwami ukuhlabela ngo-2017 lapho ngiqala ukuhlabela leya Monsound.
Sana uthi wavela wakhula engukhwabetha umdumo wokholo lwesiKristu ngoba ekhule ecula ecaweni.
Ndume gospel ngithande kakhulu, ngiyakhuleka ebandleni. So ngo-2019 I introduce my first new album ehloko esithando lenkosi ebalisa ingoma ezithi Themba, Umtshato, Umsebenzi lezinye zangkhona zona zingu-8 ine-album. Abalaleli bawuthanda kakhulu umculo wami okokho kwayenza ngaqhubekela phambili ngokucula umdumo wokholo.
Kutazwe mkulu ukuthi acule siyaphambili angabuyeli emuva.
Lo engeza lami ngathi hi mana mphamsenta lami emphakathini uNS Masongela enisebenza la kwela South Africa. Then ukuthi enisebenza la ngisebenza lo vela kugumbo engiyenchayela ama instruments yalo engezela lama backing vocals. Then ukuthi ukhosi ezinyathi ngizela ama backing vocals. Then lo uNS Skhosana engezela ama backing vocals.
Ungahambi umculo wakho bengawuthola ngapi abalaleli Skhosana?
Funa umusic wami ngiyawuthola ku-YouTube, ama-videos akhona nga-uploada ku-YouTube. Then abafuna ukuthi sixoxisane nje ukuthi umusic bengawuthola njani khona ku-Facebook Abednego Skhosana, Instagram khona Abednego Skhosana, ku-Twitter ngkhona Abednego Skhosana. Then abangafuna ukuxoxisana lami ku-WhatsApp loba nje kungifonela, inamba zami ngiyazihamba nazi 0776550789. Ngiyabonga kakhulu kwalani balaleli.
Besukuthi
ngiyacela woza woza Friday ngelanga liqhathekileyo lapha indodana kaThixo uJesu Kristu wabethelwa esiphambanweni efela izono zethu. Besilibazisa namhlanje ngengoma zokholo uAbednego Skhosana othula ekontuthi ziyathunqa. Good Friday, good night, libele kefu elingenangozi. Igama lami Ezra Jesus Banda.
Ngesukani, esikhangele ezinye zendaba ibezikhokhela. idolobho lakobulawayo namhla lazise ukuthi amakliniki alo abalisa eluveve phelandaba mzelikazi lenkulumane avuliwe ngaleli khefu lephasika kulabo abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.